vachitaura nezuro muchinoyi pachinoyi University of Technology vakudzai Chipanga vakati vamugabe vakafanana nemwanakomana wamwari Jesu Kristu. Vachipanga vakati vanhu munyika zvikuru vechidiki vanonamata mwari votevera Jesu Kristu navamugabe.
Is our Messiah, is second to Jesus, is our liberator. We honor God, we honor Jesus, thirdly, we honor President Robert Mugabe. He's our liberator. Jesus came, when Jesus came, he liberated this world. President Mugabe, when he came, he liberated us during his lifetime. So why not honoring him?
Vachipanga vakati vamugabe vave mudzimu webato rezanupf zvekuti nhengo dzemubato dzave kuenda kunobvunzira kwavari kuitira kuti vapiwe mazano ekufambisa zvinhu munyika pamwe nemubato ravo.
Every Tuesday, vanenge vachisangana na president pane dare ravarotikavhire kubvunza mweya kawo. Memba dzepolitibiro every monthly vanosangana vachida dare repolitibiro kubvunza mweya kawo. Memba dzependro wakomiti vanakabatidarikira vakati Sunday Sunday 2-3 months voita central committee meeting kubvunza mweya kawo.
Vachipanga vakayambira vakuru vakuru vari mubato ravo vavasina kudoma nemazita kuti vasazviyengedze nekutsvaka rutsigiro kune vechidiki nekuti rutsigiro rwevechidiki runopiwa vamugabe chete.
There is a difference between respect and support. Yavegee kusapota chinosapota munhu wani anonzi President RG Mugabe.
Vechidiki vezanupiefu vakasoropodza mapurisa avanoti vari kuvarambidza kuchera goridhe pamugodhi weEldorado, asi ivo mapurisa vachibvumira vanhu vavo kuchera goridhe nguva dzemanheru. Vanhu vana vanonzi vakafa mushure mekutsikirirwa vachikorokodza goridhe pamugodhi weEldorado kuri pedyo nechinhoyi masvondo mashoma apfuura. Vachipanga vakange vari muchinhoyi vachisangana nevechidiki vanodarika chiuru mudunhu remasonaland west mukuronga musangano mukuru wekusangana navamugabe kupera kwemwedzi uno. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti mashoko avachipanga ndeemunhu ari kutsvaga dzvene kubva kuna vamugabe kuitira kuti vapiwe masimba munyaya dzezvematongerwo enyika. Nyanzvi idzi dzinotiwo mashoko akadai anopatsanura bato sezvo achikurudzira vechidiki mubato iri kuti varemekedze vamugabe chete kwete vamwe vakuru vakuru vari mubato. Kunyange hazvo musangano wanhezuro usina kubuda nezuva richaitwa musangano navamugabe, vachipanga nevamwe vavo vakawirirana kuti musangano uyu uchaitirwa pachinhoyi University of Technology. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Apa Chigoriwa.